Mapurisa anonzari kurambidza vezvitoro munzvimbo dzakawanda munyika kutengesa doro panguva yomutungamiriri wenyika akatara kuti vanhu vange vari mudzimba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti coronavirus. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vakatora danho iri semapurisa sezvo vanhu vakange vave kuwanza kuungana pazvitoro zvakanzi zvivhure mikova yazvo kuitira kuti veruzhinji vakwanise kutenga zvokudya pamazuva 21 chete nyika yakavharwa.
Zvakaitika nezvinondo zvokuti masupamaketi anga akavhura achida kutengesera vanhu kudya. Pakapinda vanhu, kune vanhu vaionekwa vachitenga hwahwa voenda vonomwira mudzimotikari, vamwe vaita zvimapoka zvikwapoka kana kuti chikwata. Saka vanhu ivava vanga vakunetsana nemapurisa. Tikataura nevakuru vemasupamaketi vatoti mamanagement tikamisa kutengeswa kwehwahwa nezuro nenyika yese mumasupamaketi.
Asi danho ratorwa nemapurisa iri rashorwa nevamwe vanwe vedoro vakaita savamike paspanodya avo vanogara mumusha wemabhuku muno muHarare.
Musha wazvo vanhu vangavhara mabhawa, isusu toda vemaduru vanhu vovhara mabhawa. Zvinofamba sei izvozvo? Izvo vafu vatopedza mazuva ese achiita sei? Vafu vatoita sei? Izvo zvinhu ndirobva mhaisiwa nemasoja uri mapurisa vatera bhandi ndoita sei? It doesn't make any sense. Indoda kungotenga bhiya nokudzokera ku10 kwangu zvapera. Iwo woti hanzi murutsvangei panze kutenga doro nokubuda nokuenda.
Mutungamiriri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vati vari kutambira danho ratorwa nemapurisa iri.
Kumiswa kwekutengeswa kweduru nezvimwe zvinodhaka kwaitwa nevemutemo kunoenderana nedzimwewo nyika apo nyika dzose dziri kuedza kudziviridza kupararira kwechirwere checoronavirus COVID-19. Saka naizvozvo tinokurudzira veruzhinji kuti vateedzere kumiswa kwekutenga kana kutengeserana kwezvinodhaka nedoro, nekuti zvakakosha senyika kuti tinge tichidzivirira kupararira kwecovid-19 kana kuti coronavirus, chirwere chauraya vanhu.
Asi vanyati vati vachaongorora kuti matanho avangatore ndeapi kubva zvino zvichienda mberi panyaya yekutengeswa kwehwahwa zvichitevera kugunun'una kuri kuitwa neveruzhinji.
Inyaya tikutarisa kuti nhasi zvakamira sei, tachataura mashoko akafanira kuti way forward ndeipi. Takatasa nyaya yehwahwa iyoyi, asi ikava veruzhinji ngavazive kuti mabhaa akavharwa, manight club akavharwa. Saka vanhu ngavagare kudzimba, vachengetedze utano, vaite kuti upenyu hwavo hunge hwakachengetedzeka apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19.
Izvi zvinoyo apo mumwe mukuru wekambani inobika doro yedelta beverages amai Patricia Murambinda vaudza bepanhau repadandemutande rezimbabwe morning post kuti kambani yavo yakabvumirwa nehurumende kuti ibike doro sezvo zvainogadzira zviri zvinhu zvinokosha zvikuru, uye vatiwo murau unoti doro harisi kubvumirwa kutengeswa panzvimbo dzekuti munhu anotenga obva anwira ipapo. Mutungamiriri wenyika vaAmazon Mnangagwa vakatora matanho ekuvharisa nyika yose kusanganisira mabhawa nedzisvondo senzira yekuti vanhu vasaungane sekukurudzirwa kwazviri kuitwa nevezveutano mukuedza kurwisa chirwere ichi. VaMnangagwa vanoti veruzhinji vanofanira kugara mudzimba nguva dzose kusvika vakunda pahondo yekurwisa chirwere ichi, vachiti veruzhinji vanofanira kufambira zvinhu zvakakosha chete kwete kuswerombera zvinhu zvisina basa zvakanyanya.
Kana ada kufamba, tinokumbira kuti fambira kuda kunotsvaka kutenga kana kunotora chikafu kana kunotenga mushonga. Kunze kwaizvozvo tinokumbira chose kuti vanhu musafamba, mugare mudzimba. Izvi zvatinenge tichiita tiri kudzivirira kuti chirwere chisapararira mukati menyika. Senzo iri nomutoro uyu uri pane umwe noumwe wedu, muduku, mukuru, mudzimai, baba, muchemberi nharau, makatakura mutoro uyu kuti tirarame.
Sangano reWorld Health Organization rinoti pane vanhu vanodarika zviuru 55 vafa nechirwere ichi pasi rose kubva zvachatanga, uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vakabatwa chirwere checovid-19 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.